Matuna anoti Matuna Range Central, Matuna Range East, Matuna Range West nemasvingo ane vanhu vakawanda vakavhotera ZANU-PF zvinyomusindo. Ongoro yaitwa neStudio 7 mumatunhu aya inoratidza kuti hakuna budiriro inobatika iri mumatunhu aya zvinoenderana nekuvhota zvine mutsindo kwakaitwa neveruzhinji mumatunhu aya. Mumwe mudzimai anogara kurushinga mudunhu remashona rinsendro amai Michaneta Dumba vanoti dunhu ravo rakarwirwa zvakanyanya hondo yerusununguko nekudaro vanhu vakawanda vanovhotera bato rezanupf nekuti ndiro rakaunza rusununguko.
Vanhu vakanovhotera zanupf nekuda kwekuti inyaya yekuti hondo yakarwiwa zanupf ikawinwa neropa ndosaka vanhu vachida zanupf zvakanyanya.
Mumwe mugari wekwasadza kumashona rins east vati Zito Manyara vanoti pachine kuchechi dzirwa kwakawanda kwekuti hondo inodzoka vanhu vakasavhota zvine hungwaru kana kunyimwa zvikwanisiro zvinofanirwa kunge zvichipuhwa pachena nehurumende izvo zvinozoita kuti vanhu vavhotere bato rezanupf. Asi mumwe mugaro wekwazvimba mudunhu remashona rendwest vataura ichigodora vanoti zvinhu zvave kushanduka sezvo bato rinopikisa recitizens coalition for change rakakwanisa kukunda kuzvimba east zvaisafungidzirwa nevakawanda. Vakafanobata chigaro chemukuru muhofisi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf Vafarai Marapira vanoti bato ravo rinovhoterwa zvakanyanya kumaruwa sezvo kuine vanhu vanoona mabasa akanaka arinoita uye rine nhoroondo yakakura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinokunda pasarudzo nekuti kumaruzevha kune vanhu vanoona kubata kwezanupf vachikutenda nemwoyo wose. Kumaruzevha kune vanhu vanoona kupishaira kunoita zanupf kuti nyika ende mberi vachikutenda.
Panyaya yekuti bato rezanupf harivandudze matunhu anenge arivhotera zvine mutsindo vamarapira vanoti hurumende yebato ravo yaita zvakawanda kwazvo kumatunhu aya zvakanangana nebudiriro pamwe nekuwaniswa kwemabasa kwevagari mumakambani emigodhi pamwe nekuyamura mhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe dzakawaniswa mbeu nekotereza zvekurimisa pagore.
Saka kana vanhu vachiti hakuna production isu kupfumbudza takaita mabhenefishari anopfuura more than 297,000 ivo kuma central tane 316 madairy farmer vanoita zvomukaka. Handizivi kuti vanhu vanenge vachiri
vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reCCC vausaro chiziva vanoti vakavhoterwa kudarika pane imwe nguva kumaruwa nekuburikidza nechirongwa chemugwazo asi vanoti mhirizhonga pamwe nekushandiswa kwemadzishe nemasabhuku kunoita kuti vanhu vasasununguke kusarudza bato nevanhu vavanoda.
Vaichi chakanoshanda nekuti muona mabuda akaita ruzhinji rweZimbabwe vachisapota shanduko vachimira nemusangano wakabuda neuwandu nekuvhota asi the biggest problem yatakasangana nayo inyaya dzeviolence.
Vaimbove mumiriri weNorton mudare reparamende vakazvimirira vatemba Muliswa vanoti mapato anopikisa anotatarika kupinda kumaruva nekuti havana zvikwanisiro vachiti bato rezanupf rinoshandisa midziyo yehurumende kuenda kumaruva izvo zviri kunze kwemutemo.
Zvakafanirwa nemini kupa mumuna nebenza do you take off at the same time to reach Bawai? Of course you might take off at the same time but the mini cooper will not get there.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Nzembe vanoti kunyange bato rezanupf raivhoterwa kumaruva bato rinopikisa reCCC rakakwanisa kutorawo zvimwe zvigaro kumaruva nekuda kwenhamo yatekeshera munyika.
Inyaya yekuti nhamo yanyanyisa kuzvambura vanhu kumamisha. Kutambura kwavo kwava kwenguva yakareba uye vakareerwa nhema vachiitiswa zvinhu zvisina kuzovapa batsiro nokurarama.
Mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu havavhotere bato nezvavanoitirwa asi kuda kana kuvenga bato.
Dzimweni dzenguva vanhu vanongovhota nekuti vanovenga nhingi nenhingi pati yakati neyakati yatinoti mishungu brand association kana vangoti munhu akangoti ini ndiri munhu weCCC nyangwe isingagone kugadzira migwagwa kana isingaburise mvura marare inovanongovhoterwa nekuti munhu anenge achivenga zanopera.
Dzimwe nyanzvi munyadzo dzematenderwo enyika dzinoti kunyange hazvo mavhotero evanhu kumaruwa nemadhorobha agara achizivikanwa zvinhu zviri kuita zvichichinja sezvo ZANU-PF yakanongawo zvigaro mumaguta ukuwo Citizen Coalition for Change yakanongawo zvigaro kumaruwa agara ari ezanu-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.